Vachitaura pamusangano wekuvhura zeta EBF munyora nemukurumbira uye vanga vari munyarikani vasteni nyamufukudza vati vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anoenderana nenguva yatiri kurarama. Vanyamufukudza ava vanozivikanwa nebhuku ravo rine mukurumbira rinonzi Nani Believers Journey vati mabhuku evana anofanirwa kuratidza zvinhu zvinosangana nemwana mukurarama kwake.
Zvinokwanisika kunyora mabhuku anogona kubata pfungwa dzevanhu, akavirenga akavirenga zvinhu zvaanokwanisa kunzi kwava kuti ndezvezera rake ende zvakanyorerwa zera rake. Kushanda kwazvinongoita ndekwekuti anenge akutsvaka kuti hapana here chimwe chakadai so chandingagoni kuyera, ende ndo mhodzi yacho iyoyo. Kana kuzonyora kunozoitwa kunenge kwabva pakuwana mabhuku pahudiki anotaura nezvehudiki anointeresta vechidiki kuti varambe vachiverenga vanokura vane tsika yacho.
Mashoko aya atsinirwa nemumwe munyori vamemori Cherere vakanyora mabhuku anosanganisira Somewhere in This Country, Chudikidiki uye Toriro and His Gods.
Kuti isisu tichikura muchaioka mabhuku ataiverenga kushona tiri vana vaduku, aitaura zvambuya, amai, sekuru, baba vanofamba, katsi inofamba, huku, katsi, vachitaura nezvenzizi, vachitaura nezvekurima. Dzimwe nyaya dzaiva mumabhuku imomo dzaitova nechekuita nekufudza mombe kwataitoita. Waibva waona kuti nharaunda yauri kusanganawo nayo zvakare mabhuku, saka waisanzwa kurasika, wainzwa kubatanidzwa nenharaunda yako remabhuku waunoverenga.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro chinodzidzisa zveurayiridzi cheNyadira Teachers College muzvari Roslin Kupekera vanoti vakaita tsvakiriso yakaratidza kuti vanhu vanonzwisisa zviri mubhuku kana vakabatanidza zvinyorwa nemamiriro avo.
Mutsvakurudzo yandakaita ndakaona zvichinzi vanyori vane chikweretiwo kuvaverengi, nekuti vaverengi vari kuti imi vanyori tipei zvinhu zvinoshanda munguva yatiri ino, kwete kutipa zvinhu zvisingashande, kutipa kuti tinodabira sei Mediterranean Sea isu tisina munhu. Tiudzei kuti kana tichida kubira kana Nyang'ombe River tinofamba sei, tinodii?
Muzvari Kuvhekera vanoti tsvakiridzo yavo yakaburitsawo kuti pane zvinhu zvakawanda zvisiri kunyorwa nezvazvo zvakaita sezvekushanya.
Nekuti iyi tsvakurudzo yandakaita yanga iri pakati pevanyori nevaverengi, vaverengi vakazobuditsawo zvakare kuti vanyori pane nzvimbo dzimwe dzavasiri kuda kunyora nezvazvo. Zvimwe zvacho zvazobuda mukukurukura kuti pane kwetourism kufamba vanhu vachiona nyika yedu yeZimbabwe, kuna mabhuku mazhinji akanyorwa nevanyori vedu anotaura izvozvo.
Mumwe munyori mukuru muZambia uye vari mudzidzisi mukuru pachikoro cheUniversity of Zambia, Dr Chela Chilala, vanoti hakuna simba kunyange rehurumende rinomisa kuparara rakwepfungwa dziri mubhuku kunyange rikabhanwa. ZIBF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti Footprints of the Book, Milestone and Opportunities. Vachirere vanoti vakaona dingindira iri rakakodzera sezvo vari kuda kuona mafambiro akaita vanyori vekare uye kuti vadzidze zvakanaka zvavakaita.
Tingadzidze chii nokungonyanyosimuka kwatakaita zvikuru senyika pamabhuku, togowana zvenzira kuti sei zvisisi kuitika zvemazuva, tatakagona chii patakaresva ndepai, zvekare tingaite sei kuti tizvidzokorodze zvokusimudza upenyu hwamabhuku munyika medu.
Musangano wanhasi wapindwa nevanyori, vananyanduri, vanodhinda nevanotengesa mabhuku kuti mabhuku nemitambo zvine simba rekushandura mamiriro evanhu. Gungano reZIBF riri kupetwa nemusi weMugovera. Zvichakadaro mune imwewo nyaya, vanoita zvemafirimu vaine mukurumbira munyika vaDavis Guja nevamwe vavo vatatu vanoti vaPeter Churu, vaChendai Madua navakuda Brighton Bwititi vakasungwa nezuro mangwanani vachipomerwa mhosva yekuita mutambo vasina kupiwa mvumo nebhodhi recensorship vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Firimu iri rinonzi Lord of Kush uye rinonzi rakaratidzwa kutheatre in the park nemusi wechishanu. Lord of Kush rinotaura nezvehondo dziri kuitika kuPakistan. Hatina kukwanisa kunzwa kucensorship board kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudavira nharembozha dzavo. Vaguja nevamwe vavo vanzi nemutongi wedare Major Street muHarare muzvari Barbara Macheko vabhadhare madhora mazana maviri mabond pamunhu uye vanzi vadzoke kumatarezi mhosva musi wa29 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ata Chigoriwa.